Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 24, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti Zimbabwe Electoral Commission iri kutadza kufambisa sarudzo zvakanaka maune. Asi Zimbabwe Electoral Commission yagara zvayainoti haina bato rainoshanda naro kana kutsigira pakushanda kwairi kuita. Mapurisa anoti akasunga vanhu vanga vachiona mafambiro esarudzo vakazvimirira 41 vaive nechinangwa chekuburitsa zviri kunze kwemutemo zviri kubuda musarudzo. Sarudzo dzinoenderera mberi nhasi munzvimbo dzine vanhu vakatadza kuvhota nezuro paine mashoko ekuti kune vanhu vakavhota zvisiri pamutemo muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kutadza kufambisa sarudzo zvakanaka maune senzira yekuda kuti bato rezano PF rikunde musarudzo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvataurwa nevazviti ndivo mutauriri mutsva weCCC vaPromise Mukwananzi apo vataura nevatori venhau nhasi masikati muHarare.
Mabaloti ana kusvika nenguva chitaura dai so ndikunzwa kuti kuna Glenora mabaloti akasvika na1 AM kusvika na2 nhasi vangu vachingovhota election sarange rakapera tenizuru vana fazi vaisa matafura vachinyebera vanhu vachisidzira vanhu pama polling stations mapikicha chaivo emacandidate kunyanyanya emukuru wedu Advocate Nelson Chamisa yakasina kujeka vaitoita maune vachiitira kuti paite confusion yekuzokwanisa kuzama kuti vabe zvinenge zvabuda musarudzo nokubudisa mari dzavo kunyepa.
Mukwananzi vatiwo havakwanisi kubuda pachena padanho ravachatora vachiti vachazoita izvi mushure mekunge ZEC yazivisa bato rakakunda.
Saka mari dzavo dzachabuda ipapo tinofanira kuziva tese kuti haasi saka tichange tichiona kuti zvafamba sei hatingatauri zvakawanda navasarudzo vasatisati dzapera tichiri muprocess tichikuda kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Asi sachigaro vezano PF mudunhu reHarare vaGoodwills Masimirembwa vati vanovimba nebasa riri kuitwa neZEC.
Asarudzo dzakaitwa murunyararo zvekuti mapepa akanonoka kuuya izvo zvinowanikwa malogistic problems. Asi chakangonaka ndechekuti hapana kumbonzi mapepa hapo makumbovhota nearipo, so zvinhu zvakafamba zvakanaka.
Kugutsikana kwavamasimirembwa kunotsigirwa nemumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita rake.
Hachatirungusiringoda chete tirungusoda kuti patangoita noizi chete senyika yedu ine peace seizvizvi kuvhota vanhu vakavhota zvakanaka kuti zvabuda musarudzo izvozvo.
Asi sekuru Neva Mafuta vemuHarare vanoti havasi kufara zvachose nemaitirwo akaitwa sarudzo neZEC.
Ndakauya pano kafu ndichidzoka ndichidzokera ndichidzoka zvaiitika zvandi zvokuti tinete. Saka izvo hazvari chwali tactic yekuti tasei ikamure mavhoters mukati memacities aona apa mamba ne 1000 vhoters maybe mukazoenda apa munoona pane 500.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZEC sezvo vatauriri vayo sachigaro Justice Priscilla Chigumba vautoile Slaikwana nava Rodney Kiwa vanga vasiri kudavira mbozhanare dzavo. Asi ZEC inogara ichiti haina divi rainorerekera mukuitwa kwesarudzo. Mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti sarudzo dzegore rino mahombwe chaiwo.
Tinotambira sarudzo dzabva kuitwa idzi sarudzo dzisina maturo zvachese Ndofunga chiro chekutanga kuti tione sarudzo dzinoitwa mazuva maviri. Nyaya tinyaya kutisuisa inyaya yekushota kwaitwa ballot papers. Apo zeki yange achitaura iyo kuti yakagadzirira sarudzo.
Vanoongorora sarudzo pamwe neveruzhinji vanoti sarudzo dzegore rino dzakavhiringwa nekushayikwa kwemapepe ekuvhotesa, kunonoka kuvhurwa kwenzvimbo dzekuvhotera pamwe nekushayikwa kwemazita evanhu mugwaro revavhoti. Zeki inotarisirwa kubudisa akunda musarudzo yemutungamiri wenyika mukati memazuva mashanu kubva musi waitwa sarudzo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mapurisa azivisa kuti asunga vanhu vanga vachiona mafambiro esarudzo vakazvimirira vanoita 41 kana kuti 41 senzira yekuvamisa kuburitsa zviri kunze kwemutemo zvakabuda musarudzo dzakaitwa nezuro. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati mugwaro ravaburitsa vati zvakabuda musarudzo izvi zvanga zvichizoziviswa nhasi sezvavanoti zvakavimbiswa nemutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vashandi vakasungwa ava ndeve Zimbabwe Election Support Network, Election Resource Center nevesangano rinozviti Team Pachedu, uye vaonekwa nemagweta avo paHarare Central Police Station. Asi vachitaura neStudio 7 nhasi masikati, vasungwa ava vasati vaonekwa nemagweta avo, vanoona nezvekubuda nekupinda kwemashoko muElection Resource Center vatakunda tsunga, vatsutsumwa chose nekusungwa kwavo.
Nezuro muswa 23 August muswa election kuma 8 dzemanheru pakasvika mapurisa ku data center re ERC nezesni wakasunga vashandi vaishata pa data center ipapapo. Isusu chirikuti chamisa se ERC ndechekuti one vakasungwa nezuro havasati vapiwa nguva yekuti vasangana nema lawyers avo vatsanangurire ma lawyers kuti vakasungirwei.
Hatina kukwanisa kutaura nerimwe remagweta evasungwa ava, Muzare Rodzini Hanzi, mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights. Asi Muzare Hanzi vanyora padande mutande kuti vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekutyora Section 66 yeElectoral Act. Asi mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vati ivo mhosva yevasungwa ava ichanzwika kumatare.
You will see when they appear in court. You will see the charges. Definitely the charges are there. You will see when the charges are being reviewed in court. But as far as I'm concerned, they have contravened the crimes laws, so the due process of the law must be allowed to take effect.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra vaHarashwiti Mukundu vati kusungwa kwevanhu ava kunoburisa hudzvanyiriri webato riri kutonga reZANPF.
Kusungwa kwakaitwa vashandi vemasangano akazvimirira oga anoongorora kufambiswa kwesarudzo Election Resource Center neZimbabwe Election Support Network kunoburitsa hudzvanyiriri nekutya kuri kuitika mubato reZANPF. Masangano aya haasi masangano asingazivikanwi, masangano anoshanda zviri pamutemo munyika yeZimbabwe. Zviri kuitwa izvi kuvhundutsira, zviri kuitwa izvi kumbunyikidza.
Mumwe wevatsigiri vebato TCCC vaElvis Mugari vashorawo kuita kwemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Sharamba, avo vanofungidzirwa kuti vakabata nzira bato reTCCC mumhaka iri kupomerwa vashandi veZesni neERC vachitaura padande mutande ravo reTwitter.
Saka zviri kutaurwa navacharamba ndezvemugodzi matsuro zvekuti CC yanga iri involved pane vanhu veZesni neERC vaita basa ravo. Tinoziva vanhu ava veElectoral Resource Center, Election Resource Center neZesni vanoita basa iroro. Ibasa ravo secivil society nyika yoga yoga ine maorganizations anoita saizvozvo.
Asi mukuru wezvekubuda nekupinda kwemashoko muZANPF vaFarai Marapira vati igaro ziva kuti mutemo mutemo unofanira kutevedzerwa.
Mutemo ndonamo inotibatanidza tose senyika, nekuti ndiyo inoti gavhena kuti tizive pekutangira nepekugumira chokuita nechekusaita. Kana veZESN neveERC vachiti kusungwa kwavaita nekubatirwa midziyo yavo namapurisa hakusi pamutemo, vane mvumo yekuenda kumataredzi mhosva vonetsana navo kuti zvavanga vachiita zvinenge zviri pamutemo here. Asi tisatinongokurudzira nje kuti kana pane havuna mutemo mapurisa ngaabati.
Sarudzo dzakaitwa nezuro munyika, ikuwo dzikapfuma dzichienderera mberi mune dzimwe nzvimbo. Nhasi pasina mufaro kune vanovhota vazhinji mumaguta nechikonzero chekusavepo kwezvikwanisiro zvekuvhota pavaivhotera zvichisakisa kunonoka kwekuvhota. Ndabamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Sarudzo dzende ramberi nasi munzvimbo dzine vanhu vakatadza kuvhota nezuro paine mashoko ekuti kune vanhu vakavhota zvisiri pamutemo muHarare. Rutendo Mawere anotipa mamiriro akaita zvinhu muHarare.
Bato guru rinopikisa reTRCC rinoti harisi kufara nekubvumizwa kuvhota kwaitiswa vanhu vasingagare mudunhu reHarare West. Vari kukwikwidza vakamirira TRCC muHarare West muzvare Joana Mamombe vaudza vashandi veZEC kuti havasi kufara nekuvhoteswa kwevamwe vanhu vanga vasiri mugwaro revavhoti.
Takungoona vanhu vari kungouya vachipinda vachinzi vane nhamba dzavari kufonera dzavari kupiwa dziri kukonfema muBVR. So isu nyaya yedu ndeyekuti aiwa ka kana mune BVR machine yacho ngaiuye pano kwa maagenti edu aripo vachiona zveshuwa kuti munaharimu pane vanhu vane maslips ma voter registration slips aya varikurambirwa kuvota, pane vanhu varikushandisa 2265 hash varikurambirwa kuvota, kozoya munhu bodzi ane namba namba irikunzi kufonerwa kupiwa senda ndiye ochibvumidzwa kuvota nemhaka yei.
Kanzura weward 16 kuHarare West vaDenford Ngadziwore vati vakwanisa kumisa vamwe vanga vachida kuvhota paMaranatha, asi munhu mumwe chete angatovhota kare kuHeg Park Primary School.
Kunzi izvo munhu asiri muvhota zoro anovhota through a phone call inofonona ofisa weZEC achifona samhoo vatisingazivi namba yacho, vatisingazivi even adresi yacho, achibvunza kuti munhu uyu ari muvhota zoro here. Munhu iyeye angangoti yesi ari muvhota zoro zvonzi chimupepa kuti atovhota. Ndau dzokuti zvakadaro hazviitiki.
Mukuru anga achiona nezvekuvhotesa kuward 16 vagift homwe vati vanga vasina kuona izvi chiitika nekudaro vanga vaudza vari kunyunyuta kuti vaende kuhofisi yeZEC. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumutevedzeri wasachigaro veZEC uye vari mutauriri wekomishin varonikiwa sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo. Tatadza kunzwawo kubva kumushandi mukuru kuZEC vauto ilesla igwana, asi mutauriri wemapurisa vapo utembanyati vauza Studio 7 kuti hakuna mbomangara nyaye vavhota vasiri mugwaro revavhoti.
So far tina report yatati tapiwa isusu.
Mumwe wavavhota nhasi ndiamai Biula Mutunami, avo vati vakatonhorwa zvakanyanya nezuro usiku vakamirira kusvika kwemapepa ekuvhotera.
Chinhu chakanditonhora zvakanyanya kusvika voisi ramukakai sandazokuteke kuti ndinovhota.
Vakolin Chageza vati zvinovashamisa zvakanyanya kuti sei bepa rekuvhota rakashayikwa musi wekuvhota. Vahomwe vabvuma kuStudio 7 kuti nezuro vanhu vakavhota kwemaawa matatu chete sezvo bepa rekuvhotesa musarudzo dzemakanzuru rakanonoka kuuya uye rakazoshota zvakare. Kuvhota kuri kutarisirwa kuvharwa nhasi nguva dzakasiyana siyana. Dzimwe dzenzvimbo dzavhurwa nhasi kuti vanhu vavhote muHarare dzinosanganisira Marlborough, Warren Park neWesley. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndine Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Vasiru Ramaphosa vati sangano rezveupfumi reBRICS rakoka dzimwe nyika nanhatu kuti dzive nhengo kusanganisira Iran neSaudi Arabia kutanga muna 2024. Brazil, Russia, India, China neSouth Africa ndidzo nyika shano dziri mugungano iri parizvino. Vashandi vaende ramberi nasi vachiongorora nzvimbo yakadonera ndege yakanzi neRussia yakanga yakatakura mukuru wekambani yemauta anorwira mari yeWagner Yevgeny Prigozhin nevamwe vakuru vekambani yake yemauto. Masangano enhau muRussia ati mitumbi yevanhu gumi vose yakawanikwa nekukasika, asi izvi hazvisati zvatsvakurudzwa kuti chionekwa kuti ichokwadi here. Nhengo sere dzebato reRepublican Party dziri kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica dzakaita gakava kana kuti debate nezuro panyaya dzakasiyana-siyana. Mugakava rebato radzo rekutanga pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Vari kutungamira mujawo wekumirira bato reRepublican Party vaimbo yemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump havana kupinda muhurukuro yemaava maviri yakaitika nezuro iye. Kunyange hazvo Zeki isati yapedza kubudisa zvabuda munzvimbo dzese dzemasvingo zvayabuditsa pazvivhitivhiti, zvinoratidza kuti ZANU-PF yatove nezvigaro makumi matatu mudare reparamende uye kutorawo zvigaro zvemakanzuro kumaruwa. Bato reTriple C rinonzi ravanawo zvigaro zviviri zveparamende mumadhorobha emasvingo neChiredzi uye ichikundawo zvine mutsindo musarudzo dzemakanzuro mumadhorobha maviri aya. Godfrey Mutimba anotipa mamiriro ezvinhu mumasvingo.
Nyore anoona nezvesaradzo muTriple C mumasvingo vagoti madzikanda vati vakakundwa kumaruwa nekuti bato reZANU-PF raishandisa mhirizhonga nekutyidzira vanhu richishandisa bazi refazi.
Kuti anyorwa zita rake ozoredza kunofotera paya paya. Saka ndinoona kuti ndochinhu chakanyanya kukonzeresa kuti vanhu vavote mavhotero avakaita. I can sum up ndichiti vakaita harvest from fear.
Asi mutauriri weZANU-PF masvingo vapepukachiwe vati vakunda kwete nekuti vaishandisa mhirizhonga asi nekuti vanhu vane chivimbo neutungamiriri hwavo.
Izvo zvokufungidzira kuti fazi ndiyo yakatadzisa Triple C kuhwina manyepo ayo. Fazi haina kubvira yaita mhirizhonga asi kuti Triple C ndiyo yakatoita mhirizhonga ichiedza kurambidza fazi kuti iite basa rayo sezviri pamutemo.
Kune dzimwe nzvimbo dzakaita seChiredzi Central kwabudisa zvabuda musarudzo neZeki vari kufadzwa makumire veTriple C avo vakunda zvine mutsindo vati vari kufara zvikuru.
Ruzhinji rweChiredzi rwakasarudzwa kuti ndinge ndiri nhume yavo inoenda nezvichemo zvayo kudare reparamende. Saka ndinotenda zvikuru mukana wandapuwa neChiredzi. Zvingareve kuti ndinogona kupfuura vamwe vose asi ndichavawo muranda uchishanda navanhu zvakanaka kuti tisimudzira musha wedu weChiredzi. Donzo redu guru ndokuti Chiredzi isimukire, Chiredzi ive nzvimbo inoratidzika, Chiredzi ive nzvimbo inoramba ichingokura.
Vamakumire vakunda vanga vachivateverera veZANU-PF vaFrancis Moyo. Nhengo yeZANU-PF vasengerai manyangi vari kupembera nezvabuda musarudzo dzemakanzu mudhorobha remasvingo apo vakunda kuwadhi kwavo kuwadhi 10. Ukuwo Triple C yakunda mumawadhi mapfumbamwe, ZANU-PF katora rimwe chete mudhorobha remasvingo.
Ndinokunzwa kufara chose masikati ano nokuti ndikufara zvisingamboiti zvona nhasi kana pana munhu akabuza anhu ari kufara ndini. Nekuti vanhu vewadhi 10 vaita chivimbo neni sakanzela anga agara ari sitting kanzela. Dzosera zvinoreva kuti vane chivimbo neni kuti inokwanisa kuvabatsira nyaya dzeservisi dziri vari mukuta nyaya dzemarodzi.
Zvabuda musarudzo mune mamwe matunhu zvange zvisati zvaburitswa pataenda kumhepo. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iye zvino toenda kumashonaland west uko mutori wedu wenhau Nunurai Jena anoti nhengo yebato reZANU-PF muchinoi iyo yakakundwa musarudzo yemumiriri weparamende yafumovhara zvibhorani zvishanu zvainge yacheresa munguva yekutsvaga rutsigiro. Ukuwo vanga vari mumiriri weNorton muparamende yadarika vatemba muliswa vachikundwa musarudzo dzane zuro idzi.
Vatoma Mtidzomba vakumovhara zvibhorani izvi pavaziva kuti vakakundwa nenhengo yeCitizen Coalition for Change vaLeslie Mhangwa. Asi vaimirira vachidzomba musarudzo kana kuti Chief Election Agent vakatenda Chitate vati manyepo vachiti zvibhorani zvinovharwa manheru senzira yekuti zvisaurayiwe zvichizovhurwa mangwanani ega ega. Asi patavazivisa kuti nhasi zvaseva zvakavharwa vabva vangoti chero zvamunenge mafunga. mumwe muvoti vaSamsoni neweyemuka vanoti vanofara nekukunda kweTriple C musarudzo dzemakanzura muchinhoyi umo yakakunda mumawadhi gumi ikakundwa mumawadhi maviri chete.
Ini semugaro wemuchinhoyi ndinofara zvikuru neTriple C nekuti yakakunda zvine mutsindo muno muchinhoyi. Zvigaro I think zviviri chete ndo zvakangotorwa nezano oro nemamwe nezvimwe nemamwe mabato asiri TCC.
Bato reTCC iro rainge rine vamiriri vatatu muparamende munzvimbo dzinoti Kariba, Chinoi nekadoma rinonzi riri kutarisira kukundawo kukaroi, Norton, Zimba East neChegutu West kuwedzera pazvigaro zvaragara rinazvo. Vamuriswa vabvuma kuti vakakundwa kuNorton navaRichard Sangirai vanove mwanakomana wemushakabvu vaMorgan Sangirai vakave mutungamiri wekutanga webato reMDC.
Ndofanira kukudzai sevanhu vandashanda navo kuti I've conceded defeat, ndabvuma defeat, ndorongwa humwari.
Vatangirai vanoti vanofara nekukunda kwavaita vamuriswa vachiti vanofanirwa kubatana kuti nzvimbo yeNorton ibudirire sezvo vakaita zvakawanda.
I'm very happy and
mukuru weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mudunhu remasorandi West vaAusten Rovu vanoti zvakabuda musarudzo nezuro zvichatanga kuziviswa nhasi. Kukariba vakasarudzwa kumirira wadhi 6 vaGeorge Masendu veTriple C vanoti bato ravo rakakunda mumawadhi mapfumbamwe ose mukariba kunyange hazvo ZEC isati yazivisa izvi zviri pamutemo. Vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muhofisi yekuburiswa semashoko muzanu PF vaFarai Barapira vanoti bato ravo richamirira kunzwa zvizere kubva kuZEC asi vanoti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemutungamiri wenyika neparamende. Dunhu remasorandi West rine zvigaro zveparamende makumi maviri nezviviri zvaikwikwidzwa. Muparamende yapfuura zanu PF yaive iine zvigaro gumi nezvisere, TCC iine zvitatu kuchitiwo nhengo yaive yakazvimirira imwe chete vamuriswa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Iye zvino tombonzwa zviri kubva kwamuri imi vateereri veStudio 7 pamusoro pesarudzo dzakaitwa nezuro nyika yose dzakaperawo nhasi mune mamwe matunhu.
Ndinoitwa Thomas Benkirande, ndiri pamarondera. Zvakare ndinotaura kuti zvinotishandisa ndezvekuti mavhoti akavhotwa, asi zvona taimu dzakazovhota vamwe vanhu inga iri strategy yekuti vamwe vanhu vakwanise vatadze kuvhota zvakafanira munzvimbo dzakaita naHarare idzo, tadza kuvhota in time. Chitsotsi changa chichida kuitwa chese ichocho, asi tinoti vanhu vese ngatirambei takashinga, tinokunda apa ndo patinokunda chete.
Inini ndinofara zvisingaiti mukomo wangu ndirikusouth Africa, ndiri chizvarwa chekuZimbabwe. Tiri kungoona zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe iyi. Zimbabwe yedu tiri kuda kuti mukomana apinde, but tiri kutoona kuti mapolling station mamwe atiri kungoona tiri kuno kunze kwenyika uku tichinzwa kuti maballot papers akazononoka kusvika nekuzononoka kuvhotewa kwemamwe mapolling station. Izvi hazvitisi kufara nazvo, ndizvo zvinokororadza kuti zano iri kuda kutibivira.
Izvo zvirozvo ndo zvinoshamisa manje zviri kuitika muZimbabwe izvi. Mavhoti 2 days ndichivhota, zvishamiso izvo. Pane zvavarikuda kuita vasharuka ivavo. Taremba, taremba ndiyo nekubirwa namunangagwa. Taremba chirwere ndokunyepa, unotopapinda chete chamisa ipapo, usada nekusada. Chamisa tiri kutomukanda chete.
Right, ini ndinonziwo Gerald Chizuzi. Takavhota asi mavhotero atakaita haana kumbotifadza. Pakaita madelays akanyanyisa, takazovhota kuma9 usiku. Zvinova zvinhu zvava zvatotifrustrate and we are still frustrated. We don't know kuti promise yatatakapuhwa nezvataa tichikarira nemataurira awaita mumawairosi nenono nechokwadi here mavhoti aya anozobuda chaizvo chaizvo pagwinyiro primary constituency is worth 34 nehand iri mufacos 300 mufacos.
Ine ndiri mugari wemuchinoi ndiri pafarai. Saka maoni andakabvita inini
anga akanaka but kuna mo zimwenzu imo muno mushinoi naona makansala imo mushinoi mo wacho labda zvitenga vanhu ndikudi ndoko ndokona mone wanaona usina kunaka asi ndaona semusangano wedu wetu kuti zvinhu zvakanaka kuti zvakamba zvakanaka
inini hangu I just wanna say kuti Munangagwa tsoro dzake tiri kudziziva akatoronga kudhara kuti maelections anohwi atori nemapepa aakaisai kuti maelections akahwi mabaloti evanhu vavhota anonzi arasika sei tikuda proof tikuda evidence tikuda kuona mota yacho yemabaloti acho arasika isusu hatichadi hurumende iyi ngaasi hatifose kutongwa naiye hatichadi Munangagwa akonyiwa kutonga nyika
akasimba here pastudio 7 apo tinotenda mwari nezviri kuitika kuti maelection ari kuenda mberi asini kufunga kwangu ameno kuti zvingaramba zvakanaka here kuti zeki icharamba ichiita basa iye aita zvo ndokurodzi kutadza tingati nini waita musikana webasa womusvikira achiita musikanzwa mumba mako nemurume womuramba uchimuti ari pabasa here ndo zvatinofunga isusuwo hama dzangu kuti zvanga zvakanaka kuti suspendwe isuspendwe
Zimbabwe makadii takamirira maresults vana vezimbabwe vanhukadzi vangave vanopinda mupolitics vana maichinamano vana Margaret Dongo comrade Margaret Dongo vana maipriscilla Musiya Irambwi Mushonga vamwe vakadaro women of note vaitaura zviri vibrant munhingi muparliament vari kudo kukwikwidzawo endai munotengei munotsvaga hanisa gemazuva iwayo munzwe zvaitaura even maerutichinamano murume wavari minista ai mufesa izvana maevelarios bande zvameno kuti vangajoina namonzora voita sekasi yavo nokuti hatizvoni
tinotenda vateereri vakwanisa kutumira mashoko avo kuno tichikuyeuchidzai kuti idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chelive talk na 8 PM nhasi manheru ano tiri kuenderera mberi tichitaura nezvesarudzo uye zviri kubuda musarudzo zviri kuziviswa nezimbabwe electoral commission kana kuti zec kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 AM muvhura kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne7255 shortwave sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi bato guru rinopikisa recitizens coalition for change kana kuti CCC rinoti zimbabwe electoral commission iri kutadza kufambisa sarudzo zvakanaka ichiita maune kuti ibatsire bato rezanu PF kukunda musarudzo asi zimbabwe electoral commission yagara hayo inoti haina bato rainoshanda naro mapurisa anoti akasunga vanhu vanga vachiona mafambiro esarudzo vakazvimirira vanoita 40 nemumwe kana kuti 41 vaive nechinangwa chekuburitsa zviri kunze kwemutemo zviri kubuda musarudzo sarudzo dzaenderera mberi nhasi mune dzimwe nzvimbo muHarare vamwe vachinzi vakavhota zvisiri pamutemo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha hadzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndokusiyai muina mutungamiri nkomo
soku hizika tisenda bakupi.